Masikati akanaka vatereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechina, mbudzi 3, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Nepfenyuro dzemumatunhu dzoendesa zvichemo zvadzo kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa. Vanhu vakawanda vanoti ZANU-PF haina mukana wokukunda musarudzo dzegore rinouya. Mapata anopikisa anoti upfumi hunava Mugabe hunofanirwa kuongororwa kuti vakahuwana sei. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro dzekumatunhu dziri kusangana muHarare kuti dzibude negwaro rekuendesa kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa, vachiudza kuti ipe marezenisi nepfenyuro dzemumatunhu pamwe nekugadzirisa mitemo inombuchikidza vatori venhau pamwe nekuvhiringa kufambiswa kwemashoko. Godwin Mangunja anotipanyaya inotevera.
Vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yava Mnangagwa, iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana-siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS Muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe marezenesi uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Vamunangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuteerera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatasingachataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu nesuwo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti marezines apiwe nepfenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa avepo kunzvimbo dzakasiyana-siyana.
VaMasuku vanoti nepfenyuro dzemumatunhu dzinoburisa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munepfenyuro dzinotipfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare Muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yava Mnangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya rezenesi.
Tirotarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for macommunity radio stations tikwanisewo kubroadcasta because macommunity said that very ready isusu hatina titori ready.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwokuburitsa nhau dzedu. Tukatarisa international level nhau dzinonyanya kubuda ngedze national level of which macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yava Mugabe yaitsika-tsika panyaya yekupa marezinesi kunepfenyuro dzemumatunhu uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi VaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda vanoti ZANU-PF haina mukana wokukunda musarudzo dzegore rinouya sezvo chimwe chikwata chairwira masimba cheG40 chichikwanisa kuita zveshaisano. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vanhu ava vanoti nekuda kwekuti chikwata cheG40 chakakundwa pakurwisana kwavaiita muZANU-PF nechikwata cheLacoste kutora masimba emutungamiri wenyika, nhengo dzacho dzinokwanisa kusavhotera mutungamiri mutsva webatu uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. zvikwata zviviri izvi zvinoti G-Fort icho chaitsigira amai Grace Mugabe neLacoste icho chinotsigira vamunangagwa zvairwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Kunyange zvanga zvave pachena kuti chikwata cheG40 chainge chave nemukana wekakura wekutora masimba mushure mekudzingwa kwavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende, kupindira kwemasoja kwakamutsiridza mukana weLacoste izvo zvakaita kuti vamunangagwa vatore masimba. Mumwe mudzidzi wepachikoro chikuru cheUniversity of Zimbabwe vaOwen Gorejena vanoti mukana webato reZANU-PF kukunda musarudzo dzegore rinouya mudiki zvakanyanya. VaGorejena vanoti vanofunga kuti nhengo dzechikwata cheG40 dzichavhotera munhu asiri vamunangagwa sezvo chiitiko chakadai chakamboitika musarudzo dzemuna 2008.
Ndikuti pakati peG4 neLacoste, I don't think they are united. Vozi zvakabvira kudhara in 2008 pakarwirwa bhora musango. Then zvokwanisa kungoitika sei mu2018 G4 chokwanisa kungorwira bhora musango. Then kuti munangagwa asati asahuye nemaupcoming elections a2018.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi amai Chipo Munonyara avanoti nhengo dzeG40 dzakarwadziwa nekugadzwa kwavamunangagwa semutungamiri wenyika nekudaro zvichatsiva nekuvhotera nhengo yerimwe bato.
G40 inogona kuvhotera mumwe munhu kwete munangagwa bhosi iradza kuti yakarwadziwa nokupinda kwavamunangagwa.
Amai Munonyara vanotiwo chimwe chichaita kuti ZANU-PF ikundwe ndechekuti vamugabe avo vaifungidzirwa kuti vanobira sarudzo vanenge vasisipo nekudaro sarudzo dzinenge dzakachena.
Ndifunga kuti ZANU-PF inogona kuhwina 2018 wozi kana mugabe akabva airiga maelections ezvezvi it will be fair and fine. I'm sure ichangoona kuti inongodyiwa.
Asi nhengo iyo yechidiki yeZANU-PF yekushekotwa nemuchinhoi Sonai Matura anoti kusawirirana mubato hazvisi zvitsva, asi kana voenda kusarudzo vanobatana kurwisa muvengi wekunze, izvo zvichaitika musarudzo gore rinouya.
Hatingazvitarisire because G4 yanga iri mufunction yeZANU-PF neLacoste yanga iri mufunction yeZANU-PF. Chese chavanhu vamwe chete vabatana varikutungamirwa nacomrade ED Munangagwa vaive president weZANU-PF. Saka iZANU-PF imwe chete taakubatana tiite maelection tikunde muvengi wa2018 tihwine tikwanise kuti iti tizotonga zve.
Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinhoi vaEdmore Mazarura vanoti kunyange bato reZANU-PF rakachinja mutungamiri, vanhu vakawanda vanotarisa maitiro akaipa ebato kwete vamunangagwa sedungamunhu. VaMazarura vanotiwo vamunangagwa munhu asingadike nevanhu vanovhota, vakapa muenzaniso wekukundwa kwakawanda kwakaitwa vamunangagwa nenhengo yeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaBlessing Chebundo musarudzo dzeparamende muKwekwe Central. Vamwe vanoti bato reZANU-PF ranga rasviba nekuda kwezvinhu zvakawanda zvinosanganisira uhori hwanga hwatekeshera munyika, kushayikwa kwemabasa, upfumi hwaenda kumawere pamwe nekuvharwa kwemakambani, uko vanoti vamunangagwa vakwanise kugadzirisa sarudzo dzisati dzaitwa kuti vakwezve vanhu. Vanotiwo vamunangagwa munhu anozivikanwa nekukundwa musarudzo dzemunyika pamwe nedzemubato. Vachitaura pavakagadzwa semutungamiri wenyika nechishanu chapfuura, vamunangagwa vakati sarudzo dzichaitwa gore rinouya sezvanga zvakarongwa uye zviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvikana 6:30 PM pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave, nguva dza 4:30 PM kusvikana 6:30 PM. nemusi wechina tichange zvetichiwanikwa pa Facebook page redu re VOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 pm kusvika na 6:30 pm muchiti wana isu pa 909 am 4930 15580 6080 kilohertz shortwave.
Vanhu vakarohwa pamhirizhonga yesarudzo dzemuna 2008 kubhigita West mudunhu remasvingo vanoti havasi kuzovhotera ZANU-PF nekuti yakavachikorera kodzero dzavo. Kirim Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Mbuya zvindisiya gumira avo vanogara muward 18 vanoti vakatyorwa ruoko nevechidiki vezanu-PF. Vanoti vachafa vachingotsigira bato reMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai.
Takarohwa tikaenda kumogesi mawaka akatapa mawaka akazvimba. Takarohwa ndibhigi nobva muward 18 karohwa ndibhigi munditi ukatore huku dzangu nembudzi tiri mudondo vanhu ivavinyange kuunja kumusangano vanombatotipamukwa pagogogo kudai tiende ndotitanga mukadzi wako ngatange mberi ndotevere sure handindiwo vanoti chidzira vanhu zokuti nobva muward 18 murani mamunditi
sekuru chamunorwa mulambo vanotiwo havasi kudzokera panyaya yokuvhotera MDCT.
Inini kodzero yangu yekudai inini mu 2008 akapondwa zvisikaiti ndikabayiwa ngemapanga ndikandotochwa kumahofisi saka inini pfungwa yangu pandiri pano nyambo ndezviite sei ndinovhotera MDC ndiyo yandairohwerwa handichinji kusvika ndafa.
Amai Nelia Moyana vanoti havachakwanisa kushandisa maoko avo nokuti akatyoka nekurohwa mugore 2008 zvokuti vava kugara vakaenda kuHarare kunorapwa.
Tiri kuchiridzirwa ndakarohwa 2008 asi vari kuya kuti vachindichiridzira vatichiti nyima mbeu ndisisu hatizomboregeri kuvhotera MDC nekuti tiri kunyimwa chikafu kana tiri kuizwa tese izvi kuya kuno kukuzoya kuzorapwa maponda atakapondwa 2008.
VaZakaria Chapungu vanotiwo vakatyorerwa kodzero yavo yekusarudza mutungamiri wavanoda asi rwendo runo hakuna zvakadaro zvinoitika.
Ini ndinorwadziwa nevanhu vanotyora kodzero dzedu. Kodzero yangu kuvhotera pendinoda tiri kungodai kuvhiringidzwa nevanhu vezanupir. Saka kubva 2008 ndakarobwa zvakaitisisa ndikaenda kumahospitari nanhasi iyo zvizvi kwendiri kuno kuya kurapwa maronda andakapondwa ne ZANU-PF. Saka hii ndinoti ndinoramba ndakashinga kusapote pati yendinoda ndinovhotera pendinoda.
Mumwe mugari wemuward 31 amai Sofia Makwenya vanoti vacharamba vakashinga nokuti vakaramba kutsvishidzirwa nevanotsigira ZANU-PF.
Ndinobva muward 31 mubhikita East. Isu tinotyisidzirwa tichinzi kana unenge avhota pasipo tinouraya. Saka isu tinoramba takashinga pakurejesta tinonzi inda ine masabhuku makaita dungwe ndorejesta tichityisidzirwa kudero. Saka isu takaramba kutyisidzirwa ticharamba takashinga.
Vanhu vanodarika mazana maviri vakafa uye zviuru nezviuri vakarohwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika musarudzo dza 2008 asi hapana kana mutsigiri mumwe wezanu-PF akasungwa. Studio 7 haina kunzwa divi rezanu-PF panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kubhikita East Mashingo. Ndini Kiri Mudzamiri.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro iri kutepenyura iri muWashington DC. MDC inotungamirwa naWalshman Nwe inoti inoda kuti hurumende yaEmerson Mnangagwa iferefete kwakaenda mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora anonzi akatsakatika pamangoda ekwachiyadza. Mutauriri webato iri vakurawo nechihwai vanotiwo vanoda kuti midziyo neupfumi hunava Mugabe zviongororwe kuti vakazviwana sei.
Isu chatiri kungotaura ndechekuti vaMnangagwa vavuya vachiratidza nyika, vachida kuratidza nyika kuti vakachena, vachida kuchinja ganda rezanu-PF. Isu tingoziva kuti zanu-PF izanu-PF. asi hazvina kushata kuuya vachisiyana navamugabe zvishomanene, asi tiri kungobvunza chete kuti komari yakainge 15 billion kana vamunangagwa vaida kufai kurwisa corruption, ngavatitsvakirewo 15 billion yakatiya yataurwa navamugabe vasati vaeneka vasati vaenda, vatitaurire kuti 15 billion yakainda kupi. Ivo vamunangagwa votitaurirawo kuchena kwavo, uye votipinduravo kuti kwesu zvatongonzwa kuti ndivo vane kwekwe yose pasi pacho pese papera navamunangagwa, votidavirawo kuti mari yacho iri kuenda kupi uye vakachena kusika papi.
Pazvisungo zvenyizvi mune chimwe chisungo chiri kuti izvo munoda kuti izvo maproperties akanga atorwa navamugabe nemhuri yavo adzorwe kuhurumende, munoona vamunangagwa vachikwanisa kuzviteta?
Vamunangagwa ndipo patoda kuona kusimba kwavo, ndipo patoda kuona mbabvu dzavo nokusimba kwembabvu dzavo, nemauto edu nokuchena kwavo nekusimba kwavo. Vasarega vanhu vane pamuromo panodivida vamwe, vachivhengana nevamwe nemamwe makwai. Isu tiri kuti vamunangagwa ngavataure vainde vasatya vamunangagwa, vasanyanya kuremekedza kusvika pakuti vasete presidenti siriyo. Tiri kuti toda kuona kubva pana vamugabe apa kuti vainde vandobata vamugabe, vavabvunzewo, tongoda mhinduro chete kuti zvinhu zvavanazvo, maproperties avanawo aitorwa namai ava, vachituka vanhu, vachidzingirira vanhu, vachitambudza vana venyika inei, zviri kupi? Ngazvidzoke zviende kustate. Toda kuzivazve kuti chikoro chavakavaka icho chokumazoo icho vakavaka nemari yavo here mai ava nababa ava, kana kuti vakavakirwa namachinese, kana kuti yaiva donor money yaikanga ichivaka zvikoro izvozvo. Kana chiri chikoro chokutekawo pano madonors, chikoro ngachidzoke kuministry of education.
Imi muri kutaura kuizvo kuti izvo munoda kuti izvo pfumi hunava mugabe hudzorwe kuhurumende. Ko nyaya yeimmunity inonzi yakapuwa mugabe munoiona sei papa?
Ndiye patine dambudziko kakuti immunity yakapuwa vamugabe, maonera tinoita isu seMDC ndezvekuti vakapuwa nezanu PF, ndezvokuzanu PF zvavakapuwa nezanu PF. Vamunangagwa vagoni kutaura vakatimirira isu veMDC, kana kutaura vakamirira vana venyika ino, nokuti havana kumbotibvunza kuti vanhu munofungei, havana kumbobvunza mastakeholders kuti pana former president apa muri kuda kuti vabakwe sei, nokuti tine vanhu vasati taona kusvika nhasi vanaita idzamara nevamwe vakawanda, nevanhu vakarohwa pana 2008 vachirohwa vamugabe vari vanga vachingamirira zvano pesa. Saka tiri kushamisika kuti vari kumanya kundoti ndavaregerera, vavaregerera ivo vamunangagwa mumwe mavo nemuzanu PF pamwe, asi vana venyika venyika ino vanova vakatadzikwa navamugabe havasati vabvunziwa kuti vahwikwe, vanzwike kuti vanodii.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naWalsh Mncube vakurawo nechihwai vachitaura vari parunhare vari muHarare. Aiwa, ini pangu ini papera. Regai ndichikuendesai kuna Marvelous Muhlanganya uye shasha yedu yesocial media.
Vateereri, tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi. Aiwa, tinokuchingamidzai pahurukuro dzedu dzatataura nhasi. Ndiro zuva riye ratanga tichiramba tichikukokai. Zvino nhasi makwanisa imi kunge muinesu pano pachirongwa chedu cheStudio 7. Asi tiri kukumbira kuti na 4:30 PM kusvika na 6:30 PM munge muri pano tichitaura isu nezvichange zvichibuda pahurukuro dzedu dzanhasi dzichange dziri kukokerwa neVOA ipo pano paStudio 7. Regai timbochingamidza vari pano pa
Facebook page yedu ye VOA Shona. Tina Bernard Memsi Mapungwana arikuti iye no one is going to vote G40. That's rubbish. Vanhu vakakwana here vanga votere vanakasuku here. Philip Safla Boka arikuti tenda pinda pachirongwa aiwa tinokuchingamidzai. Lynette Mutsei wa Mutero hanzi horaiti. Vamwe varikutaura ivo pane nhau dzanga dziri kuverengwa idzo na Rachel To achangobva kubva imo muno mustudio. Asi Paris zvino tiroda kuti titaure zvedu nezvehurukuro dzichange dziripo nhasi dziri kutarisa idzo kuti remangwana renyika rinenge rakamira sei. Isaac Mofu arikuti inene ndiri kuno kuskies kubulawayo aiwa makadi mukoma Isaac. Lynette Mutsei wa Mutero hanzi sisi marvelous tiripo. Aiwa tiri kukuchingamidzai tichaona Kennedy Manyukuru hanzi Dubai pe. Mukoma tichaona kwakadii ku Dubai uko. Uyezve musakanga nokuti na 430 ipo pano pa Studio 7 Facebook page yedu yeshona tichange tiri ku live streamer kubva nguva dza 430 kusvika na 630 saka tuda kunzwa pfungwa dzenyu. Plax Makonyonga arikuti hanzi tiri pano aiwa tinokuchingamidza ita tenda ti mangezi abva akanda namba dzake akati ndifonerei aiwa tichakufonerai. Fidelis Nyawundi hanzi tiripo takateerera regai tiende kune muteereri wedu uyezve musakanga nokuti dzvanyai pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Hello.
Hello, magari.
Aiwa tiri wadi mabva maita muteereri wedu wokutanga ipo pano pachirongwa chedu chemusi wechina chatanga tiri kukukoka munoitwa hani muri kupi?
Ndoitwa mumoyo ndiri kugogo center.
Ah, kugogo kwakadii komkoma?
Ai kuri nani kune kazuva asikombo pfuna mchana.
Ehe. Munoona remangwana renyika rakamira sei zvizva mungada imise zvizvarwa zveZimbabwe.
Ah, maonera andiri kuita kana zvingutaurwa na president mutsva zvichibudirira.
Aha.
Zvavari kupromisa like to streamline ma ministries edu asi maduku. Ndinoona kuti zvinotipanda ndiri zvinotipa hope in terms of kwa kataramba chitambura for a long time saka kwa zavari kupromisa zinora za uti kwa tala nanga mezi kuno kutura za uti kungango famba za kanaka ine nyayani na kizade kuti vari kuti wakaburi za mari wae wanga wajika mari kizade kuti nga ziti doke mari doni niko kena iso zikanya zote kwa sakanaka na kasika itua sakanaka na ndo wala za uti yoko na unge sine line ya kanaka ya tukera ya tu famba na zvakaoma vanhu takangogara kunze kwenyika vende chibatwa venhapwa kuoes mabasa zvatatiiswa zvipenga zvisinganakiti saka izvozvi zvotipatariro yakafanira zvaibvirawo zvakareizini kuti kune vamwe vanhu vakatrena kare manesi maticha vamwe vasina mabasa kana vanhu makuru avachizinza vachiritaya kune vamwe vakangogara kune mamwe mabasa nepamutoro sevato tichitatarisa kutorerawo kandi munhu akadzarii asina ritaya kupinde vachimutemwa dziri kubuda ropa saka zvobetsera vanhu vanove netariro zvekuti vanhu vanogona kutozokangamwa kuti takatichevai vakambonunga svosve nemuromo tichirarama mu mukati mezimbabwe.
Aiwa tinokutendai mukoma muve nezuva rakanaka uyezve musakangani kudzvanya pakanzi share uyezve kunge mudzoke pano na 430 kusvika na 630 tinenge tine hurukuro yekutarisa kuti nyika iri kuenda kupi.
Ai zvakanaka maipei.
Bye. Hello, tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, asi imbodzikisai mbijana radio yenyu nekuti ndiri kutozvinzwa ndiri ikoko. Dzikisai kuti munzwike nehama neshamwari uyezve ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kutiwo vamwe hama neshamwari dzenyu vari pafacebook vakunzwe. Taurai zvenyu
tichongotarisirwa kuti Zimbabwe ka dai yativawo nyika yakanaka chiusiya nemutungamiriri mutsva kudai so chishuro chemazimbabwens ese kuti tinge tichishandawo and then netarisi rakatorwa nemutungamiriri wedu mutsva iyi kudzosa vese vakanga vachibudisa mari kunze ako tichidzoka I think things will start to shape up ziri nanyo.
Mukoma tiri kutaura nemi muri kupi?
Ndiri kufanandiri kuzimbabwe.
kuZimbabwe kumuri kutinzwa here pazvirongwa zvatanga tiri kutepfenyura zvitsva uye zvese chanhasi muri kutimbotinzwa kuteerera here paredio?
Ya, zvirongwa takatichera bati paredio tatisiri kunyatsokunzwai zvakanaka.
Hamusi kunyatsotinzwa zvakanaka panguva yatiri kutepfenyura?
Nenyaya yemasaisai kunokuti angatiri kunyatsokunzwa zvakanaka.
Okay, aiwa pakanaka hapo. Munogona kumoresa henyu hamani shamwari tisatatora mumuteereri.
Alright, ini rangu kwasawo vabereki vangu vari kuno, mukoma wangu vari kusouth africa, ndichingotika mberi nezimbabwe nezvinoramba tichinyengeterera nemurese wezimbabwe.
Aiwa pakanaka, muve nezuva rakanaka.
Nenomawo nezuva rakanaka.
Tiri kunzwa vamwe mukoma watiri kutaura navo apo vari kuZimbabwe. Aiwa nhasi taita rombo rakanaka nekuti kazhinji kutaura nevari kumusha zvinonetsa nekuti nhare dzinenge dzisinganzwike. Mukoma maita henyu chisa iPhone pasi. Tinokutendai. Yeah, thank you. Zvandai ndiri kutaura izvozvo kuti zvinombotinetsei nekuti vari kuti ivo tiri kukunzwai panepfenyuro pazvirongwa zvenyu zvatiri kutepfenyura nekuti takawedzera zvirongwa zvatiinazvo, asi vari kuti dzimwe dzenguva masaisai acho haasi kunyatsobuda zvakanaka. Saka tiudzeiwo imi vateereri vedu veStudio 7 kuti muri kutinzwa here pazvirongwa zvedu zvitsva zvatiri kupakura mazuva ano. Tinowanikwa isusu seicho chichirongwa kune avo vari paredio, muri kuchinzwa here? Titaurei kuti kwakamira sei ikoko. Tinochingamidza vamwe vari pano palive feed yedu. Brian Mujuru ari kuti ndiri kuCape Town. Prosper Domingo ari kuti abva akanda namba dzake. Clopas Katsoke hanzi takateerera. Tsitsi Musinga hanzi I'm watching. Shamaine Nyaks hanzi tiripo. Vese vari panapa. Tokumbira kuti mudzvanye pakanzi share kuitira kuti tione takawanda. Ndiri kunzwa kuti nemumwe muteereri ngaitende kwavari. Hello?
Hello?
Tiri kutaura nani?
Mukutaura na Lennon Dambazo.
Mukoma Lennon, muri kutaura muri kupi imi?
Tiri kufona tiri muSouth Africa.
Kwakamira sei kuSouth Africa?
KuSouth Africa kuri kutonhorera zvako. Hameno kwamuri ikoko.
Aiwa, kunokuri nani. Mukoma, muri kunzwa iri mudandaro iyi. Nhasi tichange tine hurukuro ipo pano paStudio 7 yekutarisa kuti nyika iri kuenda kupi. Na 4:30 kusvika na 6:30 dzemanheru, asi toda kumbonzwawo kwamuri kuti imi muri kutarisire chii kubva kuhurumende iripo iyi parizvino.
Okay, tisimba zvecho tendai nekudzidzo pachongo. Okay. Chiri kuitika ndechekuti zvoni they still doubt panyaya yekudzidzo zvoni, because what we need for now is a foreign direct investment. For which it's not possible to trust someone whom you have trusted before, mm-hmm. then has failed to deliver. The current president now has been in the government that has been in existence for the past 37 years.
Mm-hmm.
So it doesn't make quite a big difference. It is only my investors, Auye, Odron, Mariedu,
who
is the person who has been in power for the past 37 years, is a similar endeavor as the person who is president like now.
Mm-hmm.
So what we need to do as a nation is to attend or to go to the Union of Rand Monitor in Southern Africa.
Mm-hmm.
Then we say, just like and we also attend to international institutions like AU, UN, World Bank, IMF, because we owe them more.
Apo mumoti gaga mukoma nekuti nguva dzedu dzadyanana ingoti gaga pfungwa dzei.
Okay, for now most investments they are waiting for the announcement of the cabinet. Cabinet yavo ikangu tikangonai nevanhu vakudhara chete. It's unlike kutivane my investment manyone. So they need to be wise when they are making their own decisions. That's all that I can say.
Okay, aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwapo kubva kuna mukoma vari kuSouth Africa vari kuti ivo vachange vakatarisa kuti cabinet ichange yakamira sei. Asi todzokazve kwamuri tichiti isu musakanganwe kuti nhasi ndo zuva riye ratiri kukokai tichiti huyai pano. Tiri pahurukuro dzatichange tiinadzo na 4:30 kusvika na 6:30 dzichange idzo tichitarisa gwara renyika kuenda mune ramangwana. Tochingamidza Hilda Nkomo, hanzi what is this all about so I can say something. Aiwa dzokai na 4:30 Edgar Sungai, dzokai na 4:30 Steven Masara Pasi, dzokai na 4:30.
parizi nondombo tisara izha kanaka tosanga na ipo pano na 4:30 kusika na 6:30 tichita uraisu pamsoro pe waro rwenyika munera mangwana. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri mu Washington.